Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu Gunyana 6, 2019. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapoka evashandi vehurumende akasiyana siyana anonzi akatanga kuwana mihoro yavo mitsva kubva nemusi wemuvhuro svondorino. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kuronga kudzokera kumusha. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vanonzi vakatanga kutambira mihoro yavo mitsva inosanganisira zvikamu zvemari dzakawedzerwa nehurumende mwedzi wapera. Sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vanoti mapoka evashandu vehurumende akasiyana siyana akatanga kuwana mihoro yavo kubva nemusi wemuvhuro svondorino, asi mihoro mitsva iyi haina zvikuru zvairi kubatsira nazvo sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba muru. Amai Alexander vanoti chiri kudiwa nevashandi kutambiriswa mihoro inofambirana nemari dzinenge dzichitengeswa nadzo mari yekuAmerica kumabhanga zuva iroro. Vanoti nhaurirano nehurumende dziri kuenderera mberi, asi chikuru chinofanirwa kuitwa nevashandi vese kubatana votaura nezvirimwe chete. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu vashandi vakatanga kutambira mari dzeCost of Living Adjustment chadzenge dzichibhadharwa pamihoro yavo kubva iko zvino kusvikira patichazowirira nazve kuti inofanira kuti ikwire. Saka nyaya iripo ndekuti zvakazoya mushure mekunge tagara pasi nehurumende tikaita professional agreement yekuti vanhu vafanire kupiwa mari onotadzirike kubva pa50% to 76%. Saka nyaya iripo ndekuti mari iyoyi vanhu vatanga kuitambira uye vashandi vazhinji vanga vakaimirira chose mari iyoyi nokuti zvakavaomera. Zvinovadza zvakaita kuti isusu titiwo panopai vanhu mari tichiramba tichitaurirana. Ndipo ndechekuti tichiri kutaurirana nehurumende tichitombotaurira nehurumende nyange masikatano kuti tinotanga kusangana rini tange zvekutaurirana kuti tofamba sei. Ndofunga munhu ndakambotaura pano pachirongwa ndichitaura kuti isusu chatanga takatarisira kuhurumende ndechekuti mari yedu yataitambira muna October 2018 iyo voisa voapla interbank rate yakabhenge iri pa4,750. Asi nhasi ndanga ndiri mudhorobha ndotoona kuti zvinhu zvese zvakwira. Zvazvakwira zvakaratidza kuti dzimwe interbank yacho hadzinoti official yakwira here, but kune vanowana maUSD vanototaura kuti yakwirazve. Saka zvinhu zvaakuramba zvichikwira. Saka ndopa munoona kuti zvinhu zvedu zviri kuramba zvichiratidza kuti semoving target zvokuti ndofunga salari iyoyi zvanga ifanira kuti itenge tipasira mushanda haichakwanisa kutenga izvozvo zvekuti itenge. Zvoita sekuti kana vashandi vehurumende vawedzerwa mari ivoita semhosva yekuti zvinhu zvese zvinofanira kuti zvikwire.
Saka yamuri kuti cost of living adjustment ndiyo iri pachibvumirano chamakaita here che50% to 76%?
Ndiyoyo mawekerwa yakaita ndeyekuti vaitarisa total package, zvichitarisa kuti maalawensi edu anowana munhu zvese salari yake zvosanganiswa powekwa pesendeji inoenderana negredi munhu raari. Asi mari yacho yanga ichionekwa iyoyo yabuda yawekwa yanga ichiiswa yose pasalari.
Tiri kuonawo vamwe vari kutoenda mukuramwa mabasa tichitarisa zvakaita savana chiremba nevamwewo vari kuvadzidzisi vari kuti panovhurwa zvikoro vanogona kusadzokera kumabasa. Zviri kureva here kuti vashandi havasi kutambira iyo mari yamakatambira iyo 50 to 76%?
Vashandi takatambira, asi inyaya yekuti imari yekuti haina kuti gutsa. asi kugutsikana nayo kati tichitarisa kuti mari yatakanga takumbira i4,750 ende tikatasa kukwira kurumidza zvino muchabva maona kuti mari iyoyo nyangwe shoma yakapiwa yadi yaerodwa zvakare saka isusu tinoti confrontation haizi reyo inobatsira asi vanhu kuti vagare pasi vataurirana chero mukatarisa zvisu zvaasvitika mumashure muchaona kuti kazhinji vanoshandisa confrontational route hapana chavari kuunza patable vanongopopota vari kwavari vanoita zvavaita vari kwavari asi aitingi chikuru taigona kuti izvini isusu as trade unionist wedza mugovernment or public sector titaure neone voice tavakuita sekuti tikurwa pachedu kuti kana mwe munhu ane zvishoma zvaaunza kana aenda achida nzou akanzi awana tsuro mumwe munhu wekuti awanirei tsuro iyoyo but ari kuti awanirei tsuro iyoyo haana kumbowana kana gonzo saka ndo zvine zvatiri kutaura kuti aiwa ngatibatanei titaura nesame voice izvozvo izvo zviri kutopa employer advantage yekuti vanongoziva kuti hatina kubatana saka hazvinawo hazviri kubatsira trade union principle ino tinofanira kutaurana tii pamwe chete kana tichiona kuti pane mashortcomings aripo pane maproblems aripo tinotaura tega tiri mumba medu kama tabuda taakusvitaura tichibatsira mushandi saka at the end of the day tikatasatika tichibatsirasa mushandi tingamubatsire sei tichabatsira kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka
avo vange vari sachigaro veapex council amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kuronga kudzokera kumusha sezvo munyika iyi maberekera ingwe. Zvimwe zvizvarwa zveMusouth Africa zviri kupomerwa mhosva yokurwisa nekuuraya zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vanoti vanhu gumi vashaya mumhirizhonga iyi. Dzimwe nyika dzakaita seNigeria, DR Congo neZambia dziri kuratidzirawo dzichivharisa makambani emuSouth Africa vari munyika idzi akaita seMTN neShoprite. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu abata chizvarwa cheZimbabwe chinotsvaira marori munyika iyi vati vanoda kunzi Pastor TDN.
Mabasa takungofambawo bhitana bhitana hatisi kunyanya kufamba zvatakasununguka because avakomana vachiri kudedzera kuradza kufa kwavanhu kunenge kwavari kuradza kuti vanenge varida kupfuurira kuenda nako mberi but ha ini maonero andiri kuita because mukatarisa kuti hondo yakatanga yakatanga iri yematruck drivers but izvozvo kuti zvikuyubhuro kwatsva Pretoria kwatsva pari kufa vanhu pachoka nemashopu ari kuputwa ndekunge parofamba matrakini I think there is something else still behind these attacks than kungova kwemadrug kwematruck drivers state because maitiro avari kuita I don't know what's happening because mukazvitarisa maitiro avari kuita ka zvakatanga zvinhu zviri kuataka we don't want foreign drivers then vaakunoataka mashopu vaakuputsa midhuri vaakudii some are calling some names aonziva kuti we don't want this president because zvinoti from this side saka I don't know what's happening now apari kuraza kuti hapana mira mesa
izvo zvinhu zvaamira sei tiri kunzwa kuti pane kurwisana kwakanyanya
ya ikokoko ndokwandikwazvava manje because mukatarisa kuti mutown macho maakuitwa imomo police inoratidza kuti inobata the other side inekakuregedzera because pamunoona panopikwa zvinhu panopikwa nemasouth africans but anosungwa maforeigner uchava kuti saka polisi are they into it or vari kuprotekta vamwe vavo kana kuti they know what exactly they are doing because aukame kuti munhu apisa anenge achitaura nechirudzi dzakati pozosungwa munhu anotaura nechimwechirudzi I don't know why is it like that.
Vamwe vari kuti zvinenge zvaatoonani kuti vadzokere kuZimbabwe mune pfungwa dzekudzokera kumusha here nemamiriro azvaita kana kuti muruda henyu kuenderera mberi muchishanda
pane zvinhu zvinoitika because one kumusha kwacho kuri kuratidza kuti pane mukuru pane mupfupi nawo iri kunetsa kuZimbabwe Zanu PF iri kuti susu yakatibhira kuti tive nerusununguko ofuti usununguko kwacho zvayakabvira tisikuziona NDC iri kuti kana mungati zvinake yatitaurirani then kana pakanzi pakutaurirwana pacho parukundi iwewe tango wazikuru ranyembe saka nonte zingutu ya kumishawu zingutu ya mba chaka pata wano tawarandu waka garira wano waka gara kuno kuku bati aa muno mamusima mure katanaka mno kumishakuri nani izbeta wadi tunofane shara ye chikafu dani kupiswa ne moto uro petro uro na uro mpenye usipisi kukuti waita maari because unambo chacha ya uko nzatora uzu nini murukumi ya kushanda zile simba kudarika isi saka tangu pisa hizo kera kujita kwenye kana mune simbara muna renda ya mwuzi cha hiru uro kumbu simba kwa saka mwe wako jokira uro mbo tibata pati sosu ungo sarira kuti nilinde kumisha kwate kune shara kuti ndirande muno kuno pisa batu narino buda saka hey chava sema jura isa mpani kuti hizi jande nino ura moto rirambe rimpani pani cha pisa karata saka apia zuri asine ya wakumbo inda wakumba ulipo cha ute mbozifunda hizo zuri
imi mune muri yaka kurase uye vese waruku South Africa ya rikama tuwaruku musha
ya muri yangu lina yo kuno jine wana fe waruku jiza wapa ma private si saka plus kuno wangu antino gara ako akusa tukwa nyanya ku akuna moto nunya ya kubarika yosu do gara minu mina ito ndo kumbako wangu kwa ndo gara kati ya kunya niku nita nita kunu ngu nita umu jope kinemu nima intrim asi panda kunya ya kufundu kandipi kutiva kunya ya kuataka jope kudani ni jope kini tutoria ndo panda kuna taiwa aisi sile hundu kutuma tutoria mabasa ipani something civil bigger than this one
Chizvarwa cheZimbabwe chinotyaira Marori muSouth Africa chichitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Amai Grata Michelle nevaimbove mutungamiriri weIreland Amai Mary Robinson nasi vanotarisirwa pamusangano wemadzimai uri kukokerwa nesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches. Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti musangano uyu uchapindwa nemadzimai anoita 40 anobva kwakasiyana-siyana. Vati musangano uyu uchaitwa nhasi paKentucky Airport Hotel uye uchapindwa neavo vakakokwa chete.
Musangano uyu national women leaders dialogue luncheon inguva yekungoti vatungamiri madzimai vatungamiri vakakokwa vave nguva pamwe chete yekutaurirana kuti vanoona sei contribution yavangaita kuti nyika ipfuure kumberi.
Vari kuuya kana kuti vakakokwa kumusangano uyu ndevapi?
Kwakokwa utungamiri wakasiyana siyana wakamirira mapato ematonge gwenyika vatungamiri vecivil society pakokwawo vakasarudzwa kubva kumabhizinisi kuvyavo vamwe vanoita zvefundo vana muzvina fundo pakokwavo vana mai vatungamiri kumakereke nehumwe utungamiri hwemuhurumende hwakokwawo pamusangano iwoyo but wanga kukokwa uku kwanga kwakangofanira vanhu vashomanana nenyaya yekuti zvanga zvisingagoni kuti uve musangano navanhu vakawandisa saka pangokokwa namba yatingati limited number yevanhu 40 chete.
Ndinoona kuti makoka kumusangano uyu vakudzikani vakaita sa amai Graha Michelle na amai Mary Robinson.
Mrs. Graha Michelle na Her Excellency former Prime Minister of Ireland Mary Robinson vari kushanya ikuzova pamwe chete nesupa musangano uchaitwa nhasi neutungamiri hwakasiyana hwemadzimai kuZimbabwe Council of Churches iri platform yesingwisingwi yatiri kumhanya nayo mazuva ano yenhaurirano saka iplatform yewomen national dialogue platform saka vatungamiri vemadzimai vakasiyana-siyana vanenge varipo saka mama Machel na former prime minister Robinson vari kushanya kuti vango vanesu pamutambo iwoyo nokukurudzira basa ratiri kuita rekugadzira ma platforms akasiyana siyana anokurudzira nhaurirano dzinofa dziri kuitwa muno muZimbabwe.
Kuti vaviri ava vakokwe kumusangano mukuru wakadari, chii chamakatarisa, chii chamuri kufunga kuti vangabatsira nacho?
Vaviri ava Mr. Wandeva vatungamiri vanomukurumbira zvikuru. Mary Robinson aiva prime minister weIreland panguva kwanga kune kugadzira kuti vanhu vawirirane munyika weyanga ine dambudziko rokupesana kwevanhu. Saka ane nhoroondo yakakura yekuti kuyananisa nyika kunofamba sei ndezvimwe zvezvinhu zvaanoshingairira zvikuru. Tinozivawo zvikuru kuti mai Machel naivo vane shungu zvikuru yokubatsira zvikuru vana vechidiki nemadzimai kuti vatambe jana rakakura mukuvaka nyika. Basa ravo kuSouth Africa nebasa ravanoita kuMozambique rinozikamwa, ibasa rine mukurumbira zvikuru. Asi vari kuuya vakamirira boka rema elders rinova ndiro boka rakanga richitungamirwa panguva yapfuura nemukuru Kofi Annan.
Munyori weZimbabwe Council of Churches mufundisi Kenneth Mutata vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuFinancial Gazette nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvinhu zvicharamba zvichioma kwemwedzi iri kuuya pamusoro pekudhura kunoita kuzvigadzira uye nokushayikwa kwegwara kuri kuitwa nehurumende. MuZimbabwe Independent, hurumende yeBritain inonzi yakaudza vaEmerson Mnangagwa kuti kana vachida rubatsiro rwayo nedzimwe nyika, vanhu vakatyora kodzero dzevanhu vanofanira kusungwa uye vaMnangagwa vanofanirwa kupindudza zveupfumi nematongerwo enyika. MuDaily News vaNelson Chamisa vanonzi vari kutaudzana zvakasimba nevakuru vemapurisa pamusoro pekupambwa nekurohwa kwevatsigiri vebato ravo. Newsday rinoti vaEnergy Mutodi vanofanirwa kurangwa mushure mekutaura mashoko anopesanisa marudzi munyika. Yasvika nguva yatinopa mukana kune vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadii vashamarari veStudio 7, ini ndinoitwa Look, ndinogara kuMatebeleland North kuZimbabwe. Ndiri kugunununa nezvirikuitwa vana vemuZimbabwe kuSouth Africa. Asi nyika dzekuno kusadiki dziri kutya here kuirwisa South Africa? Irwisei? Hurumende yacho kutozviziva vakatoronga nehurumende yavo kuti ngatiuraye vana vedzimwe nyika. Ndokutochipiswawo kuvedu wenu, ngativarwise vana vedu vapera muSouth Africa. Mungatirwisei mhando iyo? Ingawane makavabatsira paye paipa kuti vaone visununguko, kochaipa chii nhasi kuti muvabatsire vaka nyika yavo? Ndapota, handei tonoirwisa. Tingadari kuine mapando kweBoko Haram here, chocho vari kufunga kuda kununura zvizvarwa zvekunyika yavo Nigeria.
Ngwanani mangwanani vashamari veStudio 7, yoitwa Tafadzwa, ndiri kuno kuRustenburg. Ndoda kutaurawo pamusoro kwevarume vanoti hanzi Mnangagwa naChamisa ngavabatane. Kuna musha unotongwa nevarume vaviri, Anditi edi anotita akawina nga atongesa. Atongese ari kutadza kutadza kutonga yakawina kuti. So yo murume anonzi energy mutodi uyo. Atanga kutaura zvina basa ntaura kuti anzi ndevere maforena mandevere maforena. Aropenga here.
Mangwanani akanaka vashamari vedu vesiri Studio 7 tinokukwazisai nemufaro murudo rwaMwari. Inini ndichada kuti taure zvishomanana ndichiyambira hurumende yeSouth Africa kuti dei yagona kumhanya mhanya kudzivirira njodzi iri kuitika nekuti njodzi iri kuitika yekushungurudzwa kwemaforeiners nemainvestors anova iyo anenge achidzvara mari munyika yavo inoi. Ndizvo zvakaurayisa Zimbabwe kusvika tive patiri nhasi kuti takava tiri vanhu vakanga vashungurudza mainvestors vana Mugabe vana Munangarwa vachiponda mainvestors vachivatorera minda vachiita sei. Ndo zvakatipa nhamo zvaita kuti tizare muno. Saka nayo South Africa yaifanira kuti ingware isakurirwa nepovhu. Mainvestors ese ari kufunga kuzosima mari munomu achabva aramwa kuti muSouth Africa isinyika yakasununguka isinyika inogarika. Nemainvestor futi arimo futi achabva atofunga kutiza kutotarisa imwe nyika ine runyararo futini muSouth Africa muJohannesburg.
Pamusoro yesterday 7 makadi makadiko abudzo 7 minista anonzi Alex Gida ndiri kuno South Africa munyika yeMpumalanga. Kwati kuno kakaoma mhani mishonga yakutanga ende vakatanga nezuro ende kuri kutwa matara zvakaoma zvakusati kava nemunhu wake anga atatasa kuti wanetsaona asiaa kuti tonoeka zvakaoma mukatiaa katikatiri kuno Mpumalanga kuno saka tongokumbira kudai hurumende yedu yatitungamirirawo tichiona kuti iwo kuti zvisao zvemukaisisa zve zvezvazve zvemuzimbabwe zvitama zvemukati menyika yesouth africa zvapindiravo tine hama zhinji dzatiri kuchema nadzo dzakatsakatikambwa tine nyika inesouth africa satakomba kudai hurumende yapindiravo.
Zvatotiwo zvedu titopindawo muchirongwa makaita wani makaita wani yei kunoku kusouth africa kuna kumira mushe mani yei vanhu topera kunoku kusouth africa vanhu zvizvarwa zvezimbabwe zvopera kusouth africa vakomana ai vamunangagwa ivavo kudai vachingotaura ipapo pamusangano kungoti vanhu kungoti varege kuite mhirizhonga iyi yavari kuita because vanhu vazhinji topera kuno kusouth africa.
Mamuka sei vashamarari vestudio 7 apo vana mukoma jonga apo taitokumbirisawo kukumbirisisa chaiko chaiko vakadai ndiana ziyambi vamusavainterview aba especially vechitaura nyaya iri kuitike mukati menzvimbo yesouth africa nemhaka yekuti vanotipisa manyawo emasouth africans kuti varove vanhu kuti kwazi isusu hapana chatinokwanisa kuziva hatinopatatikwanisa kuita kana kudii mera nezviri kuitika nemhirizhonga iri kuitikawo apa vari kutaura nechirungu vanotopisa ivo vanhu vemujonu manyawi yekutoti vatorova vanhu hamuonoona nigeria zveiri kuitawo yapisa mamana Shoprite iri kuita sei and so on vakatoti vanokwanisa kubatsira vanhu vavo vari mukati menyika yesouth africa Malawi ndizvozvo asi isusu vedu hapana havana mwoyo weunhu bheta avo vatombonyepa vachiti tinotombozama nei patinogona napo kubatsira vanhu vozoti pamberi nachamisa pamberi napurezident chamisa vozoti wai mukomana wo achidai wai achidai ane mwoyo wevanhu mukomana uyu ane mwoyo wevanhu akatombosenda mameseji patwitter achitoti very sorry vanhu vari kusouth africa chichi zvitombori nani at least anditi panotaura kuti kwazi kwazi hatitozvibatikiri what does that mean havana mwoyo yevanhu vanava.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimbotarisai zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mauto aripasi pembatanidzo awe nyika dziri muNeto anoti mumwe musoja weku America nemumwe woku Romania vakaurayiwa muguta guru renyika yeAfghanistan reKabul nezuro. Izvi zvinoreva kuti uwandu hwemauto eAmerica afa munyika iyi gore rino wasvika pagumi nevatanhatu. Chikwata chinopfurikidza mwero munyika iyi cheTaliban ndicho chairwisa mauto aya. Vamwe vana vatatu vakaberekerwa muSyria nevabereki vekuNigeria vainge vachirwa muSyria vachibatsirana nechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State vakapiwa kuvatungamiriri vehurumende yeNigeria nezuro. Vana ava vane makore mana, matanhatu uye masere. Nigeria inoti ichatambira madzimai nevana vevarwi ava, asi kwete varume vaive varwi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera uwandu hwevanhu vari kupfurwa nekupfurwa nepfuti muzvikoro, muzvitoro, panofarwa, mumakereke nedzimwe nzvimbo dzinoungana vanhu vakawanda, zvitoro zveWalmart zvazivisa kuti hazvichatengesa pfuti muzvitoro zvayo kunze kwepfuti dzokuzvimisa. Walmart yakakumbirawo kuti vanoenda kunotenga muzvitoro zvayo vasatakura pfuti dzavo pachena. Izvi hazvina kutambirwa nemufaro nesangaro rinorwira kodzero dzevanhu dzekutenga nekuchengeta pfuti muAmerica National Rifle Association, iro ratukirira Walmart richiti zvinonyadzisa kuona Walmart ichipfurirwa nevanhu vashoma vasingafariri zvepfuti. In my dreams, innocent uchiwe gota. Regati mbotarista zvanga zviri munhau dzanhasi. Mapoka evashandi vehurumende yakasiyana siyana anonzi akatanga kuwana mihoro yavo mitsva kubva nemusi wemuvhuro svondo rino. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvari kuronga kudzokera kumusha. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikufarisai nemufaro.
So we see.